Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakashandisa mukana wemusangano weUnited Nations General Assembly wegore rino kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira zvibviswe. Vachitaura pamusangano wevatungamiri wenyika nedzihurumende dzepasi rose kuburikidza nemashoko avo akarongedzwa kare pavhidhiyo achiburiswa padande mutande, vaMnangagwa vakati Zimbabwe sedzimwe nyika dzemudunhu yakatarisana nematambudziko ayo ari kuwedzerwa kuoma kwawo nezvirango zvisiri pamutemo, kushanduka kwemamiriro ekunze uyewo denda reCOVID-19.
These are a breach of international law and a compromise Zimbabwe's capacity.
Sedzimwe nyika dzemudunhu takatarisana nezvimhingampinyi izvo zvawedzerwa nezvirango zviri kunze kwemutemo, kushanduka kwekunze zvichiwedzerwa zvekare nekuuya kwedenda
reCOVID-19.
Vakati munyore mukuru weUnited Nations, mukuru wekodzero dzevanhu muUnited Nations kana kuti High Commissioner for Human Rights, pamwe nenhumwa inokosha munyaya dzechikafu kana kuti Special Rapporteur on Right to Food, vose vakazivisa nezvematambudziko ari kukonzerwa nezvirango zvoupfumi zvakatemerwa nyika. Nekudaro, vaMnangagwa vakakurudzira United Nations kuti ishoropodze zvirango izvi izvo vanoti zviri kunze kwemutemo.
These are a breach of international law and a compromise Zimbabwe's capacity.
Zvirango izvi zvinotyora mutemo wepasi rose uye zvinotadzisa Zimbabwe kuzadzisa zvirongwa zvayo zvebudiriro zvinosanganisira Sustainable Development Goals 2, 3, 8, 9, 17. Nekudaro, tinokurudzira General Assembly kuti ishoropodze zvirango izvi zvakasimba.
Kunyange zvakadaro, vaMnangagwa vakati hurumende yavo iri kuenderera mberi ichiona budiriro yakanangana nemunhu wese. Vakati matanho ehurumende yavo ekugadzirisa nyaya dzezveupfumi abatsira mukudzikamisa mitengo yezvinhu uye uremu hwemari. Mutungamiri wenyika akatiwo vane zvirongwa zvebudiriro zvikuru zvakafanana nekuvakurudza zvivakwa pamwe nekuvaka zvipatara, nyaya dzekuwanisa vanhu mvura, migwagwa nemadhamu munyika yose. Vakati vane tarisiro yekuti pavachavamba chirongwa chepiri chekutanga mabhizimusi chakareruka cheEase of Doing Business Reforms zvichabatsirawo kugadzirisa chimiro chenyika, kusanganisawo kuonekwa kwavo kusangano reWorld Bank.
Our macroeconomic stabilization reforms have seen the reduction.
Urongwa hwedu hwekugadzirisa upfumi hwenyika hwakabatsira kuderedza uwandu hwemari inoshandiswa pagore.
With foreign exchange rate and the prices stability.
vaMnangagwa vakati Zimbabwe iri kuenderera mberi nekushandisa mitemo inorwisana nedenda reCOVID-19 vachitevera mitemo yakatarwa neWorld Health Organization inosanganisira kurambidza vanhu kufamba-famba. Vakatiwo hurumende yavo yapawo mari inoita madhora emunyika mabhiriyoni 10 nemasere kana kuti 18 billion Zimbabwe dollars yekumutsiridza upfumi hwenyika. Vakati hurumende yavo inotambira kurudziro yekuti nhomba yekudzivirira COVID-19 kana kuti mavhaksini awanekwe sechinhu chinobatsira pasi rose uye awaniswe zvakaenzana kunyika dzose. Vakati hurumende yavo inoremekedza bumbiro remitemo, utongo hwejekerere, kusanganisirawo kuchengetedzwa kwekodzero dzekuve nepfuma, vaMnangagwa vakati nekuda kwaizvozvo hurumende yavo yakawanikwa ichipeta chirongwa chekubhadhara varimi vakatorerwa minda yavo cheGlobal Compensation Deeds. Vakatiwo vanokoshesa zvikuru kubatana munyika nekushanda pamwe, vachiti izvi zviri kubudirira kubudikidza nenhaurirano dziri kuitwa pasi pePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. vaMnangagwa vakatiwo apo pasi rose riri kupemberera makore makumi mashanu ekuvepo kwemusangano wemadzimai weFourth World Conference on Women, vanofara kuzivisa kuti hurumende yavo yatora matanho makuru kwazvo mukuzadzisa chisungo cheBeijing Declaration chekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume kuburikidza nekuumba Zimbabwe Gender Commission. Vakatiwo hurumende yavo yakavakawo banga remadzimai senzira yekupa mikana kumabhizimusi anotungamirwa nevanhukadzi kuti awane mari dzekutsigira mabhizimusi. Mutungamiri wenyika vakachemawo nekusawaniswa chigaro kweAfrica muSecurity Council, chiitiko chavakati chiri kutadzisa izwi redunhu reAfrica, kunyange hazvo riine zvikamu 16 kubva muzana zvevanhu pasi rose. Vakati izvi zvinopesana nekurudziro yekuti nyika dzishande pamwe chete. Vakati vanotarisirawo kudyidzana kwakasimba pakati peAfrican Union neUnited Nations mukuchengetedza runyararo pasi rose. Mutungamiri wenyika vakakurudzirawo kuti Security Council iwedzere basa rayo rekuunza runyararo nekupedza kutorwa kwedunhu reWestern Sahara. Sachigaro vezanupf mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanoti vakafadzwa zvikuru nemashoko avamunangagwa uye kusimudza kwavakaita nyaya yezvirango sezvo zviri kukanganisa upenyu hwevanhu vakawanda munyika. Vacharumbira vanotiwo vanhu vanokoka zvirango vanofanirwa kutorerwa matanho akasimbarara.
MuZimbabwe munofanira kutoitwa bhiri rinofanira kupaswa nepariamendi rokuti munhu anenge achidana masanctions nokudana utambure hwenyika anofanira kuenda kujere munhu iyeye. Ndo vanhu vanofanira kuchajwa for treason kana kuna naamerica kwese kuinonzi espionage. You don't go outside uchitaura kuti nyika yako yauda kuzotungamira yakashata. That's not politics, that's being a sellout. President vataura nyaya yemasanction inyaya yatoda kutirambe tichitaura yeyo kuti Chamisa zvinofanira kuti akavata gumba kwake pakati pehope dzake anofanira kuhwavana eZimbabwe vachichema nenyaya yemasanction. Zvinhu zvoda kugadziswa izvozvo.
Asi sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vanoti mashoko avamunangagwa haataure zviri kuitika munyika umo vanhu vari kushungurudzwa uye maita semakaberekera ingwe kubva pakapinda hurumende yavo pachigaro. Vadzokora vanoti shanduko dzose dzakavimbiswa navamunangagwa nanhasi hapana chati chaitwa chinobatika.
Nyaya yekuti vachaita mareforms, hakuna kana reformu rimwe chete ravakaita kubva pavakapinda. Nhasi zvevapamhidza nhema dzavo vachiti vachaita mareforms. Hakuna mareforms avari kuita. Vakagara vatiratidza kare kuti haasi munhu anoteerera zvido zvevanhu. Dai vaiteerera zvido zvevanhu, dai Zimbabwe iri pari nani nhasi. Saka ndotoona kuti zvavanga vachitaura vamunangagwa hazvienderani nethemu yeUnited Nations. Zvanga dziri nhema dzoga.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanotiwo vamunangagwa havafanirwe kuudza United Nations nezvezvirango sezvo isiriyo yakadzika zvirango izvi. Vamavhinga vanoti vamunangagwa nehurumende yavo vanofanirwa kugadzirisa zvakakoka zvirango uye vozotaurirana nenyika dzakavatemera zvirango.
Muroma hauzarirwi nderwizi. Vanongoramba vachirongora nyaya yekubvisa zvirango zveupfumi. Ngatidzikisiranei kuti sangano reUnited Nations harina rakaisa zvimwe zvirango kuvatungamiri vezanupf nehurumende yeZimbabwe. Izvi zvakaiswa nenyika dzakasiyana-siyana dzinosanganisira nyika yeAmerica. Saka hurumende yeZimbabwe ngairege kuti itaudze pasi rose, ngaingopedzerana nevaaini rova neshamhine munyu yezvirango, kwete kuti itange kutaura pamberi peUnited Nations.
Mutungamiri weUnited Nations General Assembly uye vari chizvarwa chekuTurkey ambasada Volkan Bozkir ndo vakanga vachikokera musangano uyu. Dingindira remusangano wegore rino rinoti remangwana ratinoda, United Nations yatinoda, kusimbisa chisungo chedu chekushanda pamwe, kana kuti the future we want, the United Nations we need, reaffirming our collective commitment to multilateralism. United Nations gore rino yakacherechedza makore makumi manomwe nemashanu yaumbwa. Musangano wevatungamiri wenyika nedzihurumende uyu uri kutarisirwa kupetwa nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.